Vashitora mutongo wavo pachikumbiro ichi, mutongi wedare, muzvare Yokai Dzuda, vati hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvakapiwa nevachuchisi venyaya iyi, zvinokodzera kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Muzvare Dzuda, vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga, mushure mekubhadhara zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika pamunhu, kana kuti 30,000 RTGS semari yechibatiso. Asi vana Sorojena vaviri vari pakati pevasungwa ava vabuditswa pasina mari yavabhadhariswa uye vanzi vasazvipire kumapurisa sezvaitwa vamwe vese. Muzvare Dzuda vaenderera mberi vachiti zvapupu zvehurumende zvakapa ufakazi hwakasiyana mudare, uye umwe wemapurisa akasunga vanhu ava akaudza dare kuti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye havana kukanganisa kusungwa kwavo nemapurisa pavakasungwa mubudiriro. Rimwe remagweta evasungwa ava vakudzai kadzere Zimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Mutongi amai Yokai Dzuda vabvuma kuti vasungwa vabudiswe nechibatiso che 30,000 RTGS. Ndobva vabvuma zvakare kuti vasungwa vechikuru umwe ane 72 umwe ane 81 vabude vasina kubhadhara mari.
Vakadzere vatiwo sezvaturwa nedare zviri pachena kuti vasungwa ava havana mhosva yavakapara.
Asi maonero edu isi tikuona kuti iyi haisi hapana nyaya iripo apa kana kuti tingati haisi nyaya ine udhamu chaiwo, sezvo tiri kuona kuti kana umbowo chaiwo hapana, nyange iye mutongi abvumawo zvechokwadi kuti vanhu vanga vari paprivate residence vachitawo private meeting.
Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika. Vakatiwo mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala vanofanirawo kubuditswa muusungwa.
Isu semusangano panyaya yavasikala tinoti sekupiwa kuri kuita vamwe vese bail, vasikala vanofanirwa kutongwa vachibva kumba nokuti ndo zvinotaura constitution. Nhasi mudare koti yataura kuti bail inofanirwa kupiwa munhu woga woga unless kana pane macircumstances kana kuti zviratidzo zviripo zvinoita kuti munhu yasapiwe bail. Vasikala vakangofanana nemachain champions ose nemazimbabweans nevagari kana kuti macitizens ose ngavapiwewo bail, hapana chikonzero chinoita kuti varambe vachitongwa vachibva kuchikurubisa. Tinoramba tichiti vasikala ngavasunungure.
Pakati pevasungwa ava pane mumwe anonzi akabatwa nechirwere checovid-19 ari mujeri, zvakakonzera kuti vekumajeri vamugarise kwake ega senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mujeri. Pavasungwa ava pane vakwegura vaviri vanonziwo havasi kunzwa zvakanaka, uye mumwe wavo ane makore makumi masere nerimwe chete ekuberekwa. Paakanzwika chikumbiro ichi mudare, magweta evasungwa ava akapomera mapurisa mhosva yekusungawo nevanhu vaizvifambirawo zvavo mumigwagwa yemubudiriro vasinei nechekuita nemusangano weCCC unonzi waipindwa nevamwe vevasungwa ava. Asi mapurisa akati vose vakasungwa vaiva pamusangano uyu uye vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyellow dzakanyorwa zita rebato reCCC. Nhengo dzeCCC idzo dzinosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya dzakasungwa dziri pamba pemumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta dzichiita musangano wekomiti yebato radzo unodaidzwa kuti Presidential Assembly. VaMachingauta vakazozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa mudare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive kuti vaitsvagwa nemapurisa. Nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa dziri makumi maviri nenhanhatu, asi mumwe mwana ane makore ari pasi pegumi nemasere akaburitswa muusungwa kare achiiswa mumaoko emagweta ake. Zvichakadai, vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwi kutsvaga mvumo yekuita musangano wemakomiti ebato ravo kana usiri musangano unenge uchiitwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.